mumiriri wemuchata Sandra Mudare reparamende vatreva sarowaka vaudza studio 7 kuti imwe nhengo yebato ravo yapambwa
nhasi kuma 11 makusesi kunzvimbo inonzi kunyatowa ndatiwati 10 kunyanga north village renyadzeta pane nhengo yedu yetriplec champion maxwell nyanongwe murume ane makore 48 years asvikirwa akagara zvake pachivanzi chake nemhuri nevanhu vanopfuura 15 vezanupf vasvika vachitora murume uyu zvine chisimba ada kubvunza kuti muri kuendepi neni zvakadidi vakatomuti vakutoenda naye saka vabva vamutora ndokuenda naye kumba kwasabhuku vakazosvika ruwanzi rwakazara nevamwe mazanupf vaakutopfuura kumasiki apo paanga achishungurudzwa achigariswa kangaroo court yemazanupf
vafaro waka vachiwo
ya ndinofara kuti vazosunungurwa asi mufirimo unge washungurudza zvakanyanya unoziva iwewo kutorwa wonotekwa pakati pevanhu wausingatambi navo siri shamwari dzako uchigariswa dare risina nematuro uchinzi uite zvausingadi asi nekuti isusu katambwa nyaya iyi tikazenge tabata mapurisa tikazivisa mapurisa tanamaropa tikazivisa dispo wekunyanga superintendent put kuti ndo zvaitika saka ivo mapurisa anga akatotarisira kuti paitwe police report saka ndinofara kuti mapurisa aroratidza kutora nyaya iyi seriously
nemusi wemugovera kurasvingora nemhondoro kumachonaland west uye kuzaka nekwaguchu kumasvingo kwakaitikawo mhirizhonga apo vatsigiri vezanupf vari kupomerwa mhosva yekuvhiringidza vetriplec kutsvaka zvitsigiro zvikuru kumaruwa mukuru wetriplec kana kuti cluster leader mudunhu rezvimba vati Davis Mugari vanoti vakawana nhengo dzezanupf dzichitamba bhora reushamwari munhandare yerasvingora yavainge vabvumirwa kuita musangano wavo nemapurisa
ano ivo dai tikaita tikaenda hedi nebenyerali yedu chaizvoizvo vanga vasingatidisa polisi but paitoita tayuno kuti dorepin violence
asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner ponyati vanoti havasati vaudzwa zvizere nezvenyaya yekurasingora nemapurisa ese
let me find out na regulating authority area chaivo
imwe nhengo yevechidiki yezanupf yaitamba bhora panonzi paida kuitirwa musangano netriplec vabhaiwo mbiri vanoti vaitamba bhora munhandare yedanda jena kwete murasingora stadium
saka isiso tanda kuita izvizvo semucommunity mudanda jena stadium rinozvi ndozita riri kukanzero ndokwataitambira mabhora
patabvunza kuti vachanyorera mapurisa kuti vaite mumwe musangano here vamugari vanoti havaone nyaya yemisangano mikuru ichishanda sezvo bato rezanupf rave nemamwe maitiro ekukanganisa misangano yavo
Immediately for me, I would want us to go back and do the rally unless south, but I think we're just going to go ahead and my door to door, meet the people, but Shibama flyers, that's the only way to do this.
Mushangi Mukuru Mubato ZANU-PF, Vatapazwa Mugwadi, Vanoti Mapurisa Njio Anganyasu Sanangula Kutichi Chakaitika, Vanoti Bato ZANU-PF, Rakataza Pita Musangana Kurapingora, Sezo Vatina Vanu Kumaruwa.
So, mutangano wezanupf hatione paine confusion yakaitika kana kuti inoitika out of that kana paine confusion batai vapo nyati mutauri wemapurisa vatsanangura zviri pachena zvinozikanwa nemunhu wese ndezvokuti triplec haikwanisi kuita musangano kurasingora kani havana vanhu ikoko zvinozikanwa nyika yese handizivi kuti kurasingora kwacho vaida kutakura vanhu kubva kuHarare here vonoita musangano
kunze kweunited nations european union america Africa Development Bank, World Bank, nemamwe masangano anokweretesa mari ari kukurudzira hurumende yezimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena vakasarudzwa nemutungamiri wenyika yeamerica kuva mumiriri weamerica muzimbabwe amai Pamela Tremont vari kutarisirwa kusvika muzimbabwe sarudzo dzisati dzaitwa vakaudza dare recongress kuti vakatambirwa kuti vatore basa iri vachaedza kunoona kuti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vazadzikisa chivimbo chavo chekuti vaite sarudzo dzakachena uye nekuita utongi hwejekerere vamunangagwa vakavimbisa kuti gore rino vari kuda kuti munyika muitwe sarudzo dzinotambirwa nemunhu wose asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai chena